Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina gunyana 26, 2019 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. VaEmerson Mnangagwa vaudza United Nations General Assembly kuti hurumende yavo yaunza utongi hwejekerere muZimbabwe. Hurumende nemapurisa vanokurudzirwa kuti vabvumidze Dr. Peter Magombei kuti vaende kuSouth Africa kunorapwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaudza musangano weUnited Nations General Assembly muNew York makuseni ano kuti hurumende yavo yaunza utongi hwejekerere munyika yavo. VaMnangagwa vashora zvirango zveupfumi zvavanoti zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzinoshanganisa America nemubatanidzo weEuropean Union vachiti zvaunzira ruzhinji rweZimbabwe namo yakanyanya. Ntungamiri Nkomo weStudio 7 anotipa nyaya iyi ari kuUnited Nations.
Sezvanga zvakatarisirwa, vaMnangagwa vashora zvirango zveupfumi zvakatemerwa nengo zeZANU-PF nemakambani anotyidzana nebato iri, vachiti zviri kukanganisa vanhuwo zvavo uye mabasa ehurumende yavo ekusimudzira nyika. VaMnangagwa vakumbira nyika dzakatemera hurumende yavo zvirango izvi kuti dzizvibvise nokukurumidza kuitira kuti Zimbabwe iwane mukana wekumosidzira upfumi hwayo.
My country applauds the Southern African Development Community, the African Union and all who stand with us in demanding the immediate and unconditional removal of these illegal sanctions.
Nyika yedu inopembedza sangano reSADC, African Union nevose vanomira nesu mukukurudzira kuti zvirango zviri kunze kwemutemo izvi zvibviswe nekukasika. Ivo vakaisa zvirango izvi zviri kunze kwemutemo vanofanirwa kunzwa kurudziro iyi wozvibvisa izvozvi. Mushandira pamwe unofanirwa kufadza mativi ose, zvirango mutambo usina anokunda. Zimbabwe inoda mukana wekutanga patsva.
VaMnangagwa vatanga nekuyeuchidza musangano uyu nezvekushayikwa kwevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, vachiti Zimbabwe yava kufamba negwara rinoremekedza utongi hwejekerere. Vaenderera mberi vachiti zvaitwa nehurumende yavo kubvira vachipinda panyanga zvakawanda uye zvinosanganisira kuvandudza mitemo yanga ichidzvenyirira vanhu yakaita sePosa neAIPA. Vati izvi zvinoratidza pachena kuti hurumende yavo yakazvipira kuremekedza kodzero dzevanhu.
To date, the alignment of most of our laws to the Constitution is almost complete.
Kushika parizvino kubatanidzwa kwemitemo yedu mizhinji nebumbiro remutemo kwave pedyo nekupera. Tinotenda rutsigiro rwatiri kuramba tichiwana kubva kuUNDP nemamwe mapoka. Mitemo yekare inobata zvenhau yakaita seAIPA nePosa yakavandudzwa uye mitemo mitsva inobata mapoka aya yakadzikwa.
VaMnangagwa vati hurumende yavo iri kutaurirana nemapato akasiyana-siyana uye pane zvirongwa zvakawanda zvavari kuita zvinosimudzira kuwirirana munyaya dzezvematongero enyika.
In our desire to deepen democratic space in our country, we have established an open political platform.
Nechido chedu chekudzikisa utongo wejekerere munyika medu. Takavhura mukana wekukoka mapato ose ezvematongerwo enyika kunhaurirano dzakanangana nekuvandudza mararamiro evanhu zvematongerwo enyika pamwe nezvoupfumi.
Vamunangagwa vataurawo nenyaya yekuti Zimbabwe ine mikana yakawanda yekuti vemabhizimusi vekune dzimwe nyika vakwanise kuvhura mabhizimusi munyika. Vabatawo nyaya yekugadzirisa kutyidzana kweZimbabwe nenyika dzakabudirira vachiti urongwa uhu huri kufamba zvakanaka. Vakoka nyika dzepasi rose kuti dzishande pamwe chete neZimbabwe kumusidzira upfumi hwevanhu vayo uye kurwisana neurombo. Vamunangagwa vataura kumusangano uyu mambakwedza eZimbabwe nenguva dza16:02. Uku kwanga kuri kwechipiri kuti vamunangagwa vataure kumusangano weUnited Nations General Assembly semutungamiri weZimbabwe mushure mekukuduburwa kwavamugave nemauto mugore ra2017. Ndakamirira Studio 7 ndiri kumuzinda weUnited Nations muNew York. Ndini mutungamiri Nkomo.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro chevanhukadzi cheWellesley College kuMassachusetts muno muAmerica, Dr. Chipotendere, vanoti kunyangwa hazvo mashoko avamunangagwa anga akasiyana nemashoko avanombositaura nguva zhinji, havafungi kuti vataura chokwadi pavati zvinhu zvagadzikana munyaya dzemari inoshandiswa nenyika. Dr. Dendere vanotivo vamunangagwa vangotaura sezvaiita vaive mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe panyaya yekuti zvirango zviri kukanganisa budiriro yenyika, asi ivo vachiziva zvavo kuti vanofanirwa kugadzirisa zvinhu zvakaita sekuremekedza kodzero dzevanhu. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Speech yavo yatanzwa nhasi yanga iri nani chaizvo pane maspeech atinombonzwa vachitaura. Vataura ivo kuti Zimbabwe yava nebalance budget, but tinoziva kuti ichi hachingave chokwadi nekuti mari dzavari kushandisa vasingatipe manumbers einflation. Minister wefinance akati iye hachabudisa manumbers einflation, saka chokwadi chaicho hatizivi kuti budget yakamira sei uyezve mari dzevanhu dzasara dziine simba rakaita sei. Minister of Finance vaiti ivo mari yeZimbabwe inofanirwa kunge ichiita 1:6 neUS dollar, but tinoziva kuti hazvingagoni kudaro nekuti mari yeZimbabwe haingasimbe kukunda rand sezvo iri mari ichangodzoka mucirculation manje manje. Zvadarazve vataura nyaya yakangofanana neyaitaurwa navamugabe kuti nhau dzemasanctions dziri kukanganisa kubudirira kwenyika yeZimbabwe, asi ivo vanonyatsoziva kuti kana vachida kuti zvinhu zvigadzirisike pane zvinhu zvishomashoma zvavanofanira kuita. Tikutoona kuti kumba kwavabva pana chiremba hanzanga achirambidzwa kuenda kuchipatara. Zvinhu zvakadaro izvozvozvo ndo zvinoita kuti dzimwe nyika dzione kuti hapana mareforms nereengagement yavari kupromisa yavari kutaura kuti vanoda kuita.
Taonawo vachitanga kutaura pamusangano uyu vatanga nekuzivisa nezvekushaya kwevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Tingati matauriro avazoita mushure mekunge vataura zvekushaya kwavamugabe zvingaonekwa here sekunge vadzikisira mabasa avamugabe pasi?
Ndo zvandatofungawo ini nekuti ndavanzwa vachiti Zimbabwe yava kuedza kuita zvakanaka pane zvaimboitwa navamugabe vasingatauri zvavo kuti vamugabe. Saka ndinokuona kunge munhu ari kuda kutora zvakanaka, vanotora credit yezvimwe zvakaitwa navamugabe asi vachivadzikisirawo zvekare. Ndo manzwisisiro andinenge ndaitawo.
Tichitarisa uyo panyaya yezvirango, havana kubata nyaya yekodzero dzevanhu dzinogara dzichichemwa nevakawanda kuti vasvikawo papi nekutevedzera zvinhu zvakaita sezviri kudiwa nezidhera. Tingati here vanyatsorova panhongonya panyaya yekuti zvirango zvibviswa?
Havana. Ivo chete kuti vazongosiyana navamugabe pakuti ivo havana havo kutuka dzimwe nyika, asi chokwadi ndechekuti zvavari kutaura nezviri kuitika vanhu vari pasi rese vari kuziva zviri kuitika kuburikidza nesocial media nenews nezvimwe zvakadaro. Saka handifungi kuti kune vanhu vachavati vari kuvimbika mumatauriro avo avari kuita.
Ko panyaya yekuti vakavhura mukana wekuita hurukuro dzematongerwo enyika nemapato akasiyana siyana munoti
ndinoti nanzina kuzviona nekuti hatisati tavaona vachigara pasina vachamisa tangovaona vari panzvimbo dzimwe chete nairwo rufu rwavamugaba asi hatingati vaita madiscussions navachamisa nekuti kana vachitaura nemamwe maopposition party akawana less than 2% of the vote hatingati vari kugara pasi vachitaura neopposition hazvingadaro
munoona here mashoko avataura aya achitsukunyudza vanonzi vakatemera Zimbabwe zvirango ivava
handifunge kudaro nekuti mashoko iwayo ndinoona kunge vari kunzi vakatsukunyudza Zimbabwe vane zvavakati vari kuda kuona kuti zvingaitwa here zvishoma shoma saka I think vanhu vati hatichangoteerera zvamunotaura chete asi tinoda kuona nezviitiko saka kana vanhu vekumba vari kungorambidzwa kuprotesta madokta achidisappear achiabhuzwa handifungi kuti pane munhu angabvume kuti mahuman rights ava kurespektwa kuzimbabwe
nyanzvi mune zvamatongero enyika Dr. Chipo Dendere vari parunhare kumassachusetts najonga kandemiri
vateereri musakanganwe kuti nhasi studio 7 inenge ichiita mumwe musangano mubulawayo parainbow hotel yakabatana nemedia center ichizeya nzira dzekuti maindastry emubulawayo ayo akavharwa angavhurwa sei chirongwa ichi chinotanga na6 pm manheru ano batanai neni wenyu Blessing Zulu parainbow hotel mubulawayo nhasi
sangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu rinokurudzira hurumende nemapurisa kuti vabvumidze Dr. Peter Magombei kuti vaende kusouth africa kunorapwa Dr. Magombei vakapambwa kwesvondo rese asi pavakaregedzwa zvakaonekwa kuti vanoda kurapwa kunze kwenyika munyori wezimbabwe association for doctors for human rights Dr. Evans Masitara vanoti nyaya yekunetseka kwevana chiremba yave nenguva naizvozvo hurumende inofanirwa kugadzirisa zvichemo zvavo pachinambo chekuvashungurudza tabata Dr. Masitara kuti tinzve pamire sangano ravo
nyaya Dr. Magombei inotishungurudza zvikuru nekuti sezvamunozivawo vanga vachitungamirira bato remana chiremba vanoshandira hurumende ende nyaya yavo yanga iri yekuti mari yava kupiwa haisi kunyatsokwana kuti vakwanise kuramba vachienda kubasa mari iyo inoita $80 per month sezvamunoziva vanga vachimboshayikwa mazuva apfuura ivo vanoti vakatochewa vakarohwa vakaitwa sei saka vanga vachida kuti vakwanise kuenda kusouth africa kuti vanoonekwa nanachiremba ukoko nekuda kwemamiriro angaita zvinhu muzimbabwe sezvamunozivawo haikoti yange yavabvumidza kuti vainde vanoonekwa nachiremba vaonekwe kuti vangabatsirikana sei asi tinonzwa kuti mapurisa akavarambidza kuti vakwanise kuenda kunorapiwa isi tinoona sokuti zvinhu zvakadai hazvifaniri kuitika munyika inotaura kuti mune dhemokirasi vanhu havafaniri kuabductiwa vanhu vanofanira kusiyiwa vachibvumidzwa kuenda kunowana rubatsiro rwuri medical saka nekudaro tinokumbira hurumende nevamwe vangabatsira kuti vakwanise kupa puresha kugovernment kuti siye Dr. Magombei vaende vanorapiwa tione kuti hapana chakakanganisika here panguva yangu asiri kuwanikwa
imimi sana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu munoda kuti zvinhu izvi zvifambiswe sei chii chamuri kufunga kuti mungaite kuti zvinhu zviite nani
isu maonero edu ndeyekuti gore negore nyaya yemastrike ikuramba ichiitika and maissues akuramba achitaurwa ndivawo amwe chete ekusabhadharwa zvakanaka nekushayikwa kwezvinhu zvekushandisa muzvipatara tinoona sekuti dzinyaya dzekuti de government yaita kuti mapriority ayo ave right, zvaibatsira kuti tisarambe tichiita mastrike gore negore. Nekuti pakutaura chokwadi, vanhu vangati medicine calling, but hapana munhu anoda kushandira mahara, vanhu vane mhuri dzekuchengeta. And gumisiro dzacho ndedzekuti veruzhinji ndivo vanorasikirwa neupenyu panoitika mastrike awagore negore. Nekuti ivo vakuru vehurumende nevamwewo vanokwanisa kuzviendesa kune dzimwe nyika kuti vanorapiwa. Ndokusaka nguva nenguva muchinzwa zvinzi varapiwa kunze, vaenda kupi vaenda kupi, nekuti zvipatara zvedu hazvisi kushanda zvakanaka, havasi kuinvesta zvakakwana muutano hwemhuri yeZimbabwe.
Avo vange vari munyori weZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Evans Masitara, vari parunare kukinya neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuDaily News mune nyaya inoti mutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa vakaita musangano nevaimbo vemutungamiriri weNigeria vaOlusegun Obasanjo vachitsvaka nzira yokutangidza hurukuro navaEmerson Mnangagwa. MuDaily News mekare mune nyaya inoti kuramwa mabasa kwaana chiremba kuri kuenderera mberi. Newsday mune nyaya inoti madzishe ekwazvimba akadzingwa kubva pamba pevaimbo vemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe, apo gakava rekuti vaMugabe vacharadzikwa kupi richiri kuenderera mberi. Chronicle rinoti vanochera goridhe zvisiri pamutemo kana kuti makorokoza anoita zviuru zvitatu vazara paLonely Gold Mine mudunhu reBubi kumatebeleland North, mushure mekunzwa kuti svondo rapera pakacherwa goridhe inokosha zana nemakumi matatu nemashanu ezviuru zvemadhora kana kuti $135,000. Muchikamu chino chinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Diko vashamarari veStudio 7 nevateereri veStudio 7, ini ndiri panyaya yangu paDr. Magomberi. Vakuvachengetedza nhasi mapurisa kuti vavachengetedze kuti vanozopambwa futi kechipiri. Vachapambwa sei kechipiri vakaonekwa kuti vakatochwa? Pekutanga pavakaona meseji yavakavarakidza kuti pane munhu ari kundinyorera mameseji ekundisvikidzira, vakadi paripo pavakavachengetedza ipapo. Mapurisa musati vhare kumeso, musafunga kuti hatiri mapofu. Kure kwemeso nzeve dzinonzwa zvinenge zvichiitika. Pamava muchivadzosera muchingoti kana vakuburitswa muvatidzoserai, maidi kutaura chokwadi kuti aiwa tanzi tivachengetedze. Imi mongoti hanzi hazvisiri izvo zvataura mukuru wemapurisa. Zivai zvamuri kuita, musaone kunge vanhu vakapusa. Hurumende yeinye yezani inoziva kuuraya nekuba.
Kwazvai kwazvai vashamarari veStudio 7 apo muri sei, ngatisapedza nguva. Ndine zvinhu zviviri zvandoda kutaura nezvazvo. Zvadhokuta vari kunzi vari kuchengetedzwa nemapurisa, nevamwe vari kuti isu vana veZimbabwe hatisi kuona zvakanaka zviri kuitwa nehurumende yeZANU-PF. Ndotanga nadhokuta, vana veZimbabwe ngandatimukei. Zvinoita here kuti dhokuta vari kunzi vari kuchengetedzwa? Ivo vari kurwara, varikuda kuendeswa kuti vandorapwa, vandovhenekwa kuti chii? Ivo mapurisa vonzi kwanzi vari kuchengetedza kuti vanogona kupambwa futi. Vakomana vanoita senge vari kunyepere magrade 1 nemhaka yaiko vanhu ava. Orit, topinda futi apo pavari kuti idununu munhu ukazomunonoti kwazi hatisi kuone zvakanaka zviri kuita hurumende yeZANU-PF. Chii? Kana munyika musina magetsi, musina chikafu, chingwa chiri kudhura, chiri kukwira every day, chingwa chakatokwira nezuro chako chako, chingwa chakakwira. Ndamuka makuseni ndandotenga chingwa ndaona chashuta. Kwakuti kwanzi zvakanaka, zvakanaka, zvakanaka. Chii chacho? Don't pretend like idiots man, vanhu vanoti kwai zvinhu hatisi kuona zvakanakira hurumende. Chii chacho? Ndiroti viva viva MDC. Ande itose kune kukuru Faro Stadium. Tinenga tiriko. Musoye Saturday. Tinenga tiriko takazara. Goodbye.
Makadiko wa shamarari wa Studio 7. Ni watereri wa Studio 7. Inditate kwa Gladys Mwanza. Ndiripa Pretoria. Chidauta orone na u. Ya Dr. Magombei. Gavasi ya Dr. Magombei. Vano rapka. Chavari kura arambizi la chi. Iyo wano tozizira kuti wakava tocha, wakava baya ima injekisheni. Yezu yezu taisai mwone, muzanu PF kwa kuruwa kuru, hakuna kana mwechi itaru mbokomenda niswa Dr. Magombei. Waru kutozizira kuti ndoro basare edu, mwurumende edu, ya mnangaka wekura ya vanu. Dr. Magombei waku muusungwa, kwa wakawa pamba, waru likuwa sunga. Saka Dr. Magombei vakazvipamba vega here. Ava mapurisa nemimi mukuvadzosera muchipatara ndo mustocks here. Muroziva here muda kuti vaweste mari yeuye muchipatara. Ivo vachifanwa kuweste mari yekuya zorapiwa. Mapurisa zvai zvamuri kuita zivai basa renyu. Basa renyu hamuchamboriziva. Makuteneswa sezvidhori kuti itaichi, 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 tarisauku, tarisauku. Varume, muri varume akuru, musaita kunge vanhu vadiki.
Halo, pa Studio 7 apo, ana mukomata anonoka makasimba here apo. Zita rangu ndinonzi Wenzi Zima, ndiri kuno Cape Town. Ndinokutaurawo pamusoro pekupambwa kwaMagombei. VaMagombei zviri pachena kuti vanga vakapambwa nevasori veZANU PF. Saka zviri pachena kuti kupambwa kwavo sei vakazonzi havabvumirwi kuende kuendeswa kusouth africa chivaridzirwa nemapurisa. Mapurisa vakataura futi kuti vaMagombei vanzwisisa varegedza nevakuru vedu. Vakuru vavo vacho iva vavo ndevapi? Zvinoreva kuti vakuru vemapurisa ndevebasa riri kutonga veZANU PF. Zvakare futi nyika yedu inonzi toda kuita inonzi anti-corruption. Dei vanga vachida kuti vamunangagwa anti-corruption ishande. Vaifanira kubuda ivo pachena kuti varume ndisunge inini ndakabire mavhoti. Uurika uhoho. Varume ndisunge zvakare ndandirimo pakubiwa 15 billion yakabiwa kwachazwa. Uurika uhoho. Varume ndisunge pakufa kwevanhu vari kuitwa ndine chekuziva nacho. Because vanhu vane pfuti munyika meya masoja. Mapurisa dzakanzi dzakatorwa. Masoja nemaCIO ndo vanhu vane pfuti. Saka zvinoreva kuti kana mukagara nemukaregedza vanhu vane pfuti vachifamba munyika, Boko Haram chaiye mungaiti bvumira kuti ionekwe yakungofamba kati peHarare pai. Mune bvumira nditi nekuti munoti vanhu vanofamba nepfuti hatisi kuvaziva. Tinotenda.
Mangwana mangwana vashamara Studio 7 nokuti ndiane basa guru vamunotiitira munyika yedu. Ndina zvakaona ndoda kutaura, ndoda kutaura pamusoro paMonica Mutsvangwa. Kachihukura kutaura, kuhukura. Ndemapurisa akachengetedza dokuta. Anomuchengetedza kuti asei. Anomutengetedza, iye haifana kuti aende kunorapiwa. Anochengetedza munhu achirwara, achikona kuenda kuna mafana kuti aende. Kavave kanayo musoro kuno South Africa mapurisa achikazvichita. Vamuchengetedza ari kuna achirapiwa ari kuno. Kutya kwose kuno vadere kuti angura South Africa chanotaura zvakawanda. Kuti hativaziva nezani PF here. Vakangwara zvisina nebasa rose. Kuchikago kuti kadokita vangu bva muZimbabwe chanotaura information yakawanda. Zvinhu zvakaitiwa. Pamunangagwa ari kungohukura ari kwoko kuinyoko. Hukura tichi anohukura kwoko. Chanotaura zvisina basa rose. Nyika yakamira mamiri ayaiwa. Para zvari kutaura munangagwa dai tozvidzokera kumba zvigarira. Angodya mari ari kubva akazvigarira. Tega kuti nyangadza nokuhukura kwaari kuita. Titira noise nezani pieva. Pana kana chimwe chiri kuitiwa kana umwe musvuna hapana. Ane munhu kana umwe chaiko akatoti kuti uyu ndiwo munhu.
Avo vange vari vatereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita neStudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanorwira kodzero dzevanhu vanoti nyika dzepasi pose dzinofanirwa kushanda pamwe chete kuti dzimise uori huri kukonzera mhirizhonga muSouth Sudan. Izvi zvinotevera kubudiswa kwegwaro richiratidza kuti makambani mazhinji ari kuwana mari zhinji kubva mumhirizhonga iri kuitika muSouth Sudan. Vanhu vakawanda vakapinda mumigwagwa yeAccra muGhana vachishora kusasungwa kuri kuitwa vanhu vanoshungurudza vanhukadzi nevanasikana munyika iyi. Vanhukadzi nevanasikana vave kutaura pachena mazita evanhu anovashungurudza, vachishora vakuru vehurumende kuti havasi kuchengetedza kodzero dzevanhukadzi nevanasikana zvakakwana. Pero King Shadi sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. VaEmerson Mnangagwa vaudza musangano weUnited Nations General Assembly muNew York makuseni ano kuti hurumende yavo yaunza utongi hwejekerere munyika. Hurumende nemapurisa vanokurudzirwa kuti vabvumidze Dr. Peter Magombei kuti vaende kuSouth Africa kunorapwa. Tashika kumagumo chirongwa chedu chanasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri mu Washington DC. Ndichiti mosara zvakanaka.